Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero ekanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 29/2023 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change riri kukurudzira kuti munyika muitwe sarudzo itsva dzichitungamirirwa neSADC neAfrican Union. SADC yotumira chikwata chevakweguri kuZimbabwe kuedza kugadzirisa gakava rakonzerwa nemaitirwo esarudzo ari kunzi nevanopikisa nevaongorori dzakabirirwa. America inoti yave kutaura nevatungamiri venyika dzemuSADC kuti vapindire nekugadzirisa gakava ramuka muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change iro riri kuti sarudzo dzichangobva mukuitwa dzakabirirwa riri kukurudzira kuti munyika muitwe sarudzo itsva dzinenge dzichitungamirirwa neSADC neAfrican Union. Asi bato reZANU-PF rinoti izvi zviroto. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, mutevedzeri wemutauriri webato retupusi uye vakakunda musarudzo dzedare reparamende kupelanda vachabalala kubulawayo vagift osalosiziva vati sarudzo dzinofanirwa kuitwa patsva.
Solution inofanira kuita ndeyekuti muZimbabwe munofanira kuita sarudzo patsva. Sarudzo izvozvo hazingaitwi neZimbabwe Electoral Commission nekuti yakafoira payanga ichifanira kuti igadzirise. Saka zvinofanira kuitwa kunofanira kuita sarudzo dziri free, fair, credible. Kuti Zimbabwe idzoke kuva neutungamiri unobva kuvanhu.
Vasisi vavati nekuda kwekuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakakundikana kuita sarudzo dzejekerere, zvakakosha kuti sarudzo idzi dzitungamirirwe nevanhu vasingafambe nedivi rimwe kunge gakanje.
Vazhinji vanotibatsira tataura kuti maplayers domestically, regionally and internationally varipo shamani kuno kuZimbabwe. Mune machurch, mune mapolitical players, mune civil society, kune vanhu vese nemapolitical parties. Muriti ni muna anasadik, muriti ni mune observer missions, mune maritional players. Again, kune ma continental players like the African Union, ne mamu wa mapoti za kasiana, bana European Union na na United Nations.
Asiva kasano batachi garoche mkura anuona neje kubudis kwa kumasho kumbature ZANU-PF, vafara imarapira, vati bature triple C raka kundu wa shuripa chena.
Zikutupaka ituwa ma election, wano waka vota, waka sarza kwa wanoda. Kungo muka, ushungo nganza, unuchungoti ndaziramba, ndaziramba. Hazviti kuti election inziri disputed. Election inziri disputed, election inoburiswa umbo. Wekuti isu atisikwirana nezvabuda musarudzo zviri kunzi zvabuda. Nekuda kwechikonzero chakati, nechakati, nechakati, nechakati. Zvikonzero zvoburiswa pane umbo. Kana ingori kungori kutaura kusina kana umbo umwe chete. Ndoro ratinoti ruzha. Saka pari zvino muZimbabwe isu takazvitarisa seZANU-PF hamuna dispute. Mune bato riri kungoita ruzha.
Vachibvunzwa pfungwa dzavo mushure memashoko ataurwa neTripleC, mutauriri wesanga norinomirira vadzidzi reZinasu Valenon T. Mazuru vati sevadzidzi vanoona sekuti bato reTripleC rinofanirwa kuva nematanho mamwe asire kungotaura neSADC neAfrica Union.
Tinovimba kuti vebato reTripleC rinotungamirwa naNelson Chamisa vane zvakakwana kunge vachitora danho iri risingangorerekere kungogara pasi neveSADC neveEU chete. Tinoziva kuti ZANU-PF yagara inongo itashikumbunyikidza. Asi panguva dzakada isu kana vakakwanisa kunge vachienda kuhondo isusu vose vechidiki vinguva ino kuti tisunungure Zimbabwe tichaita zvose zvichada kuti zviitwe sevadzidzisi vechidiki kuti tisunungure nyika yeZimbabwe.
Asi mutevedzeri wasachigaro vezek varodni kiwa vakaudza vatori venhau kuti commission yavo yakabata basa nemazvo zvisinei nezviminga mupinyu zvakadai sekunonoka kwemapepa ekuvhotera kwakaitwa muHarare, Bulawayo neManicaland. Bato reTripoC harina kupindurawo vatori venhau kuti vachaenda here kumatare kunonyunyuta nesarudzo dzavari kuti hadzizadzikise zvinotarwa nebumbiro remutemo yenyika, mutemo wesarudzo pamwe nemitemo yedunhu reSadak neimwewo. Mubato iri munonza muna kuwirirana pagwara rekutora sezvo pasina chivimbo nematare emunyika. Vasizi vavaramba kutaurawo kuti nhengo dzeNational Assembly dzebato ravo dzakakunda dzichatora here zvigaro izvi. Zeki yakazivisa kuti vaEmerson Mnangagwa veZANU-PF ndivo vaivakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika. Sarudzo dzemuZimbabwe dziri kushorwa zvikuru neSADC, African Union, COMESA, European Union, Commonwealth, hurumende yeAmerica nedzimwe. Asi kunyange sarudzo idzi dziri kunza dzina kufamba zvakanaka, vamwe vatungamiri venyika vakaita savaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa, mutungamiri weNamibia vaHerk Godfried Geingob nemutungamiri weTanzania vaSamia Suluhu Hassan vatokorokotedza vaMnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Sangano re Southern African Development Community kana kuti SADC riri kuti richatumira nhumwa kubva kusangano iri kubva kuchikwata cheva kweguri kana kuti panel kana kuti SADC panel of elders kuti riedze kugadzirisa gakava rave munyika zvichikonzerwa nesarudzo dziri kunzi nevanopikisa nemasangano akawanda akaongorora sarudzo idzi hadzina kufambiswa zvakanaka. Mashoko eSADC aya ari kuuyawo panguva iyo hurumende yeAmerica iri kuti iri kutaura nevatungamiri venyika dzemuSADC kuti vagadzirise matambudziko ari muZimbabwe. America inoti haisi kufara nemabatirwo esarudzo uye kutyisidzirwa kunonzi kuri kuitwa vaongorori vesarudzo zvikuru veSADC nehurumende yeZimbabwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie kuti tinzwe divi ravo.
Mashoko ari kutaurwa ne embassy yeAmerica mashoko asingakatyamadzi nokuti zvinhu zvatakaona tese pajekerere zvichiitika. Zeki haina kubata maelections emuZimbabwe zvakanaka ende uyezve masangano akaita saSADC akataura zvekare kuti maelections emuZimbabwe angasingameti mechi adzingati ma guidelines ari muSADC ekuita maelections pachena ya nekuisa futi independence nekuti avewo zvekare fair nekuva credible pa atingati ma stages ese the electoral process.
Zvino zvose izvi zviri kutaurwa mugwaro iri zvodzidzisawo veruzhinji kuti kudini.
Zvinhu zvakadai so tichitarisira kuti maelections anofa wari chunhu chinokosha nekuti ndo anonzi pachirungu anoforma the foundation of any good democracy. Anofanirwa kubatwa zvakasimba because pakashaya tingati confidence, pakashaya fairness, pakashaya iyoyo pachirungu inonzi credibility muprocess yemaelections yaya, zvunhu zvinoitisa kuti iye hurumende inenge ichizviitira winner haiuye ichitambirwa nevanhu because inenge ichinzi yapinda zvisina tsarukana kana zvisina kunyatsokumira zvakanaka, zvisina maprocesses eaya anenge aripo.
Iwo mashoko ose iwaya anganzi ane kutsigira divi rimwe chete here?
Mashoko aya haangambove achinzi ari kurekera divi rimwe chete nekuti zvinhu zvavari kutaura zvinhu zviri pajekerere. Even shamwari dzeZimbabwe chaidzo dzeSADC dzakataurawo zvekare kuti zvavakaona zvasina kumira zvakanaka. And pare zvino tikunzwa kuti vatungamiri vemusadiki kana kuti vemuAfrica vashoma shoma ndivo vataura pamusoro pemaelections kuda vachipawo mashoko ekukurokotedza vamunangagwa bhati zvunhu zviri kunyadzisa ende zvunhu zvisina zvazvakaringana nekuti mabatirwo akaitwa maelections aya hazvina kumira mushe.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica naEvans Zininga weStudio 7. Mukuzeya nyaya yeAmerica neSadak E, tabata mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaGeorge Charamba tikatanga nekuvabvunza kuti sarudzo dziri kunzi nevamwe dzakasviba hadzikanganise here ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika nemamwe masangano akaita seCommonwealth.
Izvozvo mutambo zvisira izvozvo. Tanga tiri kucoronation yaKing Charles. Vari kutononokerwa, vari kuda kuuya kuita shamwari nesu. Patanga tiri kucoronation ikoko takasvika kuCommonwealth. Tagara pasi namai vanotungamira Commonwealth. Nyika dzese dziri muCommonwealth kunze kweyatinoti ABC. Muneziva ABC ndiye Australia, Britain neCanada. Ndodza dzasara dzeka. Vamwe vese vari kuti Zimbabwe yatononoka ngaiuye kuCommonwealth. Which is why ndakatarisa ripoti yeCommonwealth and I would invite you to read it carefully. Muchaona kuti there is much more than the so-called negative comments. And I would never even consider the net negative.
Nechikonzero chei?
Kana tichiinvaita vanhu kuyazoongorora maelections yedu, tichikava kuti tiwane pfungwa dzekuti how can we improve our democracy? So, they are making recommendations. And because recommendations are based on certain shortcomings they would have noticed, kune vane pfungwa dziri negative, vanotaka sekuti it's a rejection of my elections. Aiwa! Every observer mission must make recommendations which they think, if taken into consideration, will improve the democratic performance and standards of a nation under observation. So, recommendations should not be seen as a rejection and should not be seen as standing in the way of good relations between a country under observation and those it seeks to relate to in the future. Saka siye amataurai. Utkutu wa maburi tau kupanyai. Umutazi neta zenyu. Wataono ya kumusha. Wao ya shakungo mzero. Uchaona kutu unengo uchaona nika. Inenge ine chamari dhukura mba disingo kura. Disikura nekuda kutu Zimbabwe ine chile merera globally. But also kutikura nekuda kutu Zimbabwe ine tunutkwayo. Tunotukuri pamusoro pevhu, tunotukuri pasi pevhu, tunodikwa nevamwe. Dambudziko redu ndeyekuti shamwari dzatiri kutsvaka idzi dzichazoti dzichazokanganisa zvinhu zvedu zviwanikwa zvedu zvatinazvo zvatakapiwa naYahwe. So ikoko kumutatya zvenyu takasunga neutare.
Ko paukama neAmerica apa tiri kuona kuti panenge pane kukandirana makobvu nematete, zviri kufamba sei?
Mukatarisa policy yedu on foreign relations yakataurwa naPresident ine mazwi mashoma-shoma anoti muchirungu an enemy to none and a friend to all, kubvira kuti hatina muvengi, tinotsvaka ushamwari nepasi rose. Iwewe ukangozvitsaura ukada kuva muvengi wedu, kugona muvengi kumupa mumwe mwana kuti adyika. Handiti zvino kuriye ndeyekuti tine vana here vatoda kuti vazhandwe nemuroyi. Handimi kuti tiri pachinhano ichocho. Kana America ichifunga kuti inobatirwa muukama hwayo neZimbabwe nekuramba yakuramba yakaita mashandikongonya nesu, ndo zvavada. Hatingavafombi kuti vatidei vasingapii. Asi zvine muteredzero wazvowo. Zvichareva kuti isusu tichavabatawo nezvigumi.
Mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaGeorge Charamba vachitaura vari parunare muHarare. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinoti riri kuda kuti hurumende yeZimbabwe iongorore kupambwa nekuitwa kafira mberi kwenhengo yeTriple C vaNelson Mukwena. Mumashoko kuvatori venhau mutedzeri wemukuru wesangano iri kuchamembe kweAfrica Kanyo Farise ashora zvikuru chiitiko chekupambwa nekuitwa kafira mberi kwava mukwena nevanofungidzirwa kuti vasori kana kuti vamwe vanoona nezvekudzivirirwa kwemukati menyika. Vakurudzira hurumende kuti iferefete nyaya iyi nechimbi chimbi yoburitsa zvayawana kuruzhinji. Musi wa26 Nyamavhuvhu vamukwena vainge vari pakati pevanhu vakadzivirira kuda kupambwa kwemutauriri weTriple C vaPromise Mukwananzi pamberi pevatori venhau muHarare nevanofungidzirwa kuti vasori. Manheru acho vanonzi vakabva vateverwa kumba kwavo kuHighfield muHarare ndokupambwa vakarohwa zvakaipisisa ndokusiya vakandwa musango kumapinga. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vange vasati vapirwa nyaya iyi. Vechidiki vakawanda munyika vari kuita maonero akasiyana-siyana pane zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Mutoreri wenhau Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanotungamira vechidiki mubato reCitizens Coalition for Change vaStephen Chuma vanoti sarudzo idzi dzakabirwa nezanuPF uye zvichakanganisa upenyu hwevechidiki.
Vechidiki vakavhota nouwandu, vechidiki ndo vakawanda. Saka naizvozvo vhoti yakanya kubiwa ivhoti yevechidiki. Chakanya kubiwa upenyu hwedu, ifuture yedu, iyo iri kuramba ichingobiwa nezeki navamunangagwa. So zvatinongokurudzira vechidiki ndezvekuti aiwa ngatisapeta maoko, ngatisarasa tariro, asi kuti ngatisumukei nouwandu hwedu tose vana veZimbabwe, especially vechidiki, tichidimanda kuzeki, tichidimanda vhoti yedu yakabiwa.
Asi mumwe wevechidiki vari muzanu PF vaPeter Matangi vanoti zvesarudzo zvadarika naizvozvo vechidiki vanofanira kuona kuti zvavaivimbiswa nevaitsvaga mavhoti zvazadzikiswa.
Sevechidiki tinofanira kutora mukana uyu kuti batane, tinofanira kutora mukana uyu kuti tive nerunyararo, tichengetedze runyararo sekurudzirwa kwatinoitwa nemutungamiri wenyika. Tichisarudza nyaya dzebudiriro, tichisarudza nyaya dzekuvandudzwa kweupfumi. Takabatwa zvine chisimba nemapoliticians, tichiramba tichiiswa munyaya dzemaelections. Atinotarisira kuti akapfuura, kana maelections apfuura chasara kuti zvakanga zvichitaurwa nevano vakanga vachitsvaga mavhotsi edu aya ndizvo zvatitakufanira kuchitarisira zvino.
Mumwe mudzimai wechidiki wemuHarare Muzvare Chipo Mutemeri vanoti nekuda kwezvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika upenyu hwevechidiki hwaparara.
Hamukoma, pakashata. Nyika yakaenda ne4USD chicken nemirinda. Saka zvatasarongoita isu semayouth kutongobuda muZimbabwe macho. At least tichiri kutombongotambirwawo, saka regai tiendewo timbonotsvagawo pamwe zvinhu zvingaite zviri nani. Tikashanda-shandawo tikaunganidza tumasense tushoma tinogona kuita zviri nani, kuti haa muZimbabwe makashata. Vane zvavanoita vanhu vanotongodyawo neZANUPF vakaivhotera.
Asi mukuru wesangano rinoshanda nevechidiki reYouth Vibes Africa Ruvarashe Miti anoti vechidiki vane jana rekuzvipundutsa zvisinei nekuti sarudzo dzezvematongerwo enyika dzabuda dzakaita sei.
Tisateerere zvakawanda wanda izvo zvinoonekwa zvichitidzikisira pakushanda kwedu kwatinoita sevechidiki. Chimwe chechinhambwe chatinokwanisa kuita sevechidiki ndechekuchionawo kuti isu tozvisimudziro sei uye tingazvisimbise sei pamakore akutevera aya. Chii chaungaite iwe pachako kuti pamakore ari kutevera aya? Ininiwo ndoda kunge ndaona upenyu hwangu hwashanduka, nyika yangu yanaka, ndiri kukwanisawo kupuwa vamwe mabasa, ndiri kukwanisa kuitawo cheuviri kana cheutatu chinobatsira kuvakiridza nyika yedu yeZimbabwe.
MuZimbabwe pauwandu hwevanhu vechidiki zvikamu zvinodarika 60 nemanomwe kubva muzana kana kuti 67.7%. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mumwe wechidiki wemuZimbabwe anga ari muchirongwa chegore rino cheMandela Washington Fellowship for Young African Leaders kana kuti YALI vaCalvin Manika vanoti kuva muAmerica pasi pechirongwa ichi kwakavabatsira zvikuru. vamanika vari kushanda nemakambani nawo muWashington DC uye vanoti vari kudzidza zvakawanda munyaya dzekutorwa kwenhau nekushandiswa kwemichina yechizvino zvino mukutepfenyura. Vanotiwo izvi zvarodza pfungwa dzavo zvichabatsira kambani yavo yeThe Besani Mail iri kuHwange. Kunyangwe vamwe vakawanda vakauya kuAmerica pasi pechirongwa cheyali vakatodzokera kumusha, vamanika vanoti vachadzokera nemusi wemugovera. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Tingati tiri kushanda tiri kudzidza zvinongobatanidzika zvese ipapo, nekuti chikamu chatave ichi chefellowship chave chikamu chemaexperience. Atingati kana tiri kumusha vamwe vanovati mainternship aya kana kuti maattachment. Saka kunoku takuswededzwa pedyo pedyo nana mazvikokota vari muindastry medu. Sesu tiri vatori venhau tiri kunge tichimhanya tiri muno muWashington DC tichitorawo nhau tichiona kuti zvakamira sei, zvikuru sei vana mazvikokota ivavava vanonga vari maeditor vanenge vachitarisawo basa ratiri kuitawo kuZimbabwe. Ndo zvakaita hurumende yeamericawo neIREX vakaona kuti basa ratiri kuita kuZimbabwe rinokwanisa kubudirira vakatibatanidza nevanhu vakarerekerawo kudivi iroro. Saka pane zvakawanda zvatiri kudzidza tingati muchirungu maskillswo ekutiwo kana tadzokera kumusha tinokwanisa kunoita kuti mabhizinisi edu ezvemidhia akwanise kubudirirawo.
Zvii zvaungati wadzidza iko kuno kuAmerica zvauchanopakurirawo vamwe kumusha, uyezve kana uri kumusha unenge uchishanda kupi?
Kana ndiri kumusha ndiri kuve ndiri director webhi veSana Mail. Saka veSana Mail iri kuve ichiita nezvenhau dzevana vechidiki, nekuti takaona kuti mainstream media hainyanyova pacoverage vana ivava. Pashomani apo pavanobudawo mapepanhau kana mumaredio imomo vanenge vari mavictims kana kuti vari mafaces enhamo nezvakawanda zvinenge zvichinzi zviri kunoita muAfrica kana kuti muZimbabwe. Saka ndiwo basa randinenge ndichiita ndiri kuZimbabwe. Ndakatarisana kusouth west kwakakumatebeland north kwenyika yedu yeZimbabwe tiri maofisi dari muHwange.
Zvii zvimwe zvaungati wadzidza imo muno zvauchapakurirawo nyanya vana vechidiki vaunoshanda navo kuZimbabwe?
Chandakadzidza chechimwe chandiri kunotora ndechekuti tiri kuona kuti kuZimbabwe nyange tichiita zvevana bhati hatisinganyanya vapa mukana wakanyanyisa, tachingovati upon up kuti vataure nyaya dzavo kuti nyika inyatsoziva kuti chii chiri kunetsa vana. Unoziva mazvo muZimbabwe mune nyaya dzemadrugs, mune nyaya dzakawanda dziri kunetsa, but vana hatisinyatsovapa mukana. So pati kuzokera kumba toda kupa space yakakurisa kune vechidiki kuti vanyanya kutaura nyaya dzavo varivo pachavo, isi tichingokocherawo tiri mumativi, so that kuti vana vanowana platform yakanyanyisa. Chechipiri chandakadzidza kunoku ndechekuti nyaya dzetechnology chaidzo chaidzo kunoku dzinotogwa zviri siriasi. Shuro yangu ndeyekutiwo nyangu vamwe vatori venhawo vandinoyanana navo ndinge ndichivadzidzisawo zvandakadzidza.
VaCalvin Manika, chizvarwa cheZimbabwe chiri muchirongwa cheYali, vange vachitaura vari muno muWashington DC naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeEgypt, General Abdel Fattah Burhan, vaenda mutungamiri wenyika yeSudan, General Abdel Fattah Burhan, vaenda kuEgypt nasi kunoita musangano nemutungamiri wenyika iyi, vaAbdel Fattah al-Sisi. uru rwendo rwavo rwekutanga kune imwe nyika kubva zvavakapandukirwa nevechikwata chemauto chinonzi Rapid Response Forces muna kubvumbi vaLCC ndivo vaive mutongi gava pakati pehurumende yeSudan nevakaipandukira ava muna chikunguru kuedza kuunza runyararo munyika iyi. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mumwe mukuru wechikwata cheWagner Valery Shekalov anofungidzirwa kuti aradzikwa nhasi mudunhu reSt Petersburg muRussia. Shekalov akafa pakadonha ndege yainge ari nevamwe vapfumbamwe vanosanganisirawo mukuru wechikwata ichi Yevgeny Prigozhin. Vatori venhau vange vasiri kubvumidzwa kusvika pedyo kana kutaura nehama dzake paanga achivigwa, asi vakawanda vanoti kunyangwe zvanga zvisati zvaziviswa nehurumende kuti ari kuvigwa, vanoona sekuti yanga ichida kuedza kuti vatori venhau nevamwe vanhuwo vasazive paaradzikwa nezvanga zvichiitika. Iko zvino regai timbo kupai hurukuro yatakaita namai Shingisai Sluma yakaitwa iyo na Ivans Zininga weStudio 7.
Fundisa wangu mwurumu wangu yutataka ona nataka tanga kutu ona natiri wana shiku ndofu natiri form 2 ma 1996 uko 97 saka taitu ngatiri nika grupu kedu kita imba kuchechi tabatazo uchitanga kuchitanga 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 kuchimba ne riga ngatiri kutu ona nataka kutaranyeze rudo nini saka iyo wanga watu musician ini ndiri musician
saka tunakunyanya kunezi
Imimi
muchifamba chero mukasaimba imharidzo kune mumwe musikane wechidiki ari kuZimbabwe anoti kana ndakura ndoda kuzoita samai sundo mungamupiwo mashoko ekuti kudii
mwana akadaro kana kuti musikana akadaro ndakamupa mashoko ekuti muziya inini ndiri mwana ndiri musikana mudiki ndaifarira zvekuimba ndichiindi vamwe vaidiscourage vamwe vachikurudzira asi pane imwe time ndakazotanga kurekodha vamwe vachizoti hazvinonatso kuita zvakanaka kana kuti improve zvakati hazvisi music yako haisi kuti ndingati ma first two albums angu ndingati they were flop kana kuti unonge vachimudzi hazvisi kunatsa kuita unoimba zvako asi hausi kugona kurekodha asi handina kumira ipapo ndakaramba ndine shungu dzekuti chitabudirira chete saka anyone who would want to be like me I'll say don't give up on me not anyone discourage you continue with it so that my encouragement always goes on.
Imaridzo yakakura iyi. Saka vanoda kuteverera music yenyu mazuva ano matikwata tambotaura zvekuti kwane zvema YouTube kwane ma Spotify nezvakawanda wanda vanoiwana kupi
iko zvino zvitoti zvetaka release pa Sunday papa audio yedu tirikurilisa zvedu video yedu this coming weekend sipa audio yedu iyoyo vanenge vachinditsvaga izvo zvino saka tapota uri vakaenda pa internet unongonotaipa kuti hatikun we Shingisai Sluma unongoona nongokoendesa ku Spotify kana kuti unonzi nonzi cloud naini kana tunoenda ku iTunes ma platform acho akawandisa
tiudzai tichipendera zvedu pamusoro pekambo kama buraka iwoza Friday kavambonzwa
woza Friday ndikambo kano manje nokuti mazuva ambe chindichatendichisina kutora ndekuti ndine tundu kana makande pa 1 minute muna 2019 murume wangu endatarawo yayo mufundisi akaita stroke 2019 December tangu pa kuZimbabwe kunobuda kambo ketanta bura pane imwe concert two in recovery but ndiri kutara tichirumbidza mari nekuda kwakupenyu kwake kuti hatikundwi saka dzimbo dzese dziri pa album ndichabudisa dzimbo dzekurumbidza mwari.
Mm-hmm. Aiwa, tinotenda zvikuru Mai Suluma vachiita hurukuro naIvan Zinigapo. Vateereri musakanganwa kuti kuLive Talk tichange tichitaura nezvegakavara pinda munyika nekuda kwesarudzo dziri kunzi hadzina kufambiswa zvakanaka. Aiwa, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda.